vamwe vanamuzvina bhizimusi vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri vezanupf avo vari kufamba vachipinda muzvitoro zvavo vachivamanikidza kuti vabvise mari iyi vanenge vasina mari vanonzi vari kuvhundutsirwa uye kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira mapato anopikisa hurumende vanonzi vari kuudzwa kuti vacharangwa nenzira dzisiri kuburiswa pachena mumwe muzvina bhizimusi vaalex huyo vanoti vakamanikidzwa kubhadhara mari kunyange vakazama kutaura kuti vari kushayiwa mari kumabhanga pamwe nedzimwe kambani dzinopa mari
iya pari zvinhu zvakaoma ini vakomana vakambondishanyira vachitva kuti vakomana vakanga vatumwa nemusangano kuti vazotora cash vakasvika vachitoti vanoda strictly cash havadi zvokuti unogona kudonata in kind but ini handioni sedonation because vanga vakutoita yekudhimanda zvokunosvika pakutovhundutsira shava kuti kuchiri kukumbira donation here but nemumiriro wakaita ikonomi yedu isu tiri kutonetseka kuwanawo cash yacho kana kumabhengi aisitombowanikwa saka handizivi kuti vanenge vachifunga kuti tiite setidii vachida kuti tivape mari iyo isipo
gore rino richitanga vanamuzvina bhizimusi ava vakambopinda tsekwende yakafanana neii apo vakamanikidzwa kubhadhara mari dzekuti bhavhadhe remutungamiriri wenyika varobert mugabe ripembererwe mumasvingo mumwe muzvina bhizimusi aramba kudoma zita rake nekutyira upenyu hwake anoti zvinorwadza kubhadhariswa mari yekuti vatsigiri vezanupf vaite mabiko kwevhiki yose apo upenyu hwakaoma kudai
isu hatipo pakuti tidhonete uku kumanikidzwa nokuti isu kudhoneta chaiko hatigoni nekuti ukaona mamiriro akaita nyika izvozvo ndikawanavo ndichiburitsa dhora ndichiisa kune umwe ini ndichitoona kuti bhizinesi racho rava pedo nekutovhara kumanikidzana uku ivo izvezvi vatitorera mari kudai vachanoita mabiko avo vodya vari voga uko nevamwe vavo isu hatimbovonekwi ipapo apa hava nyaya dzavanenge vachiita handioni sokuti zvine musoro dai vachitotitorerawo mari vachigadzirisa zvimwe zvenyika pane kuti ungatorera mari musangano handioni sokuti zvine kodzero kuti dzinyirira uku hatizvidi
komiti iri kuunganidza mari iri kutungamirwa nemubato homwe wezanupf mumasvingo vakila zivhu asi vazivhu varamba kuti vari kumanikidza vanhu kubhadhara mari vati zanupf ine vanhu vanoibatsira uye zvekuti pane ari kumanikidzwa manyepo chaiwo asi sangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo human rights trust rinotungamirirwa navamasimba gonese rashoropodza zanupf richiti iri kutyora kodzero dzevanhu
ya isu tinoona kuti kumanikidza vanhu kuti vabhadhare mari dzokuti musangano wezanupf vaite annual conference yavo kutyora kodzero dzevanhu nokuti masangano ezvematongerwo enyika mavoluntary organizations saka avo mamembers avo nevanovatsigira ndo chete vanenge vachifanira kunge vachicontributa kumaparty activities emusangano wavo
vazibvu vakaudza vemapepanhau svondo rapera kuti bato ravo rakwanisa kuunganidza mari zviuru mazana matanhatu emadhora inova mari ichiri shoma zvikuru kuti isvike pamamiriyoni mana avari kuda nokudaro vari kuendera mberi nekupema imwe mari ndakamirira studio 7 mumasvingo dini gandi maramba.